You can shout each other and overcome more. Yeah.
Mashoko anesimba, jano taura chakowa. Inindiri mukundi nezitarashe. Mashoko anesimba, jano taura chakowa. Inindiri mukundi nezitarashe. Mashoko anesimba, jano taura chakowa.